Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 14, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC wekutanga Mushaka Bhumogeni Tsvangirai vanorangarirwa muHarare nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita misangano nevamiriri vedzimwe nyika. Varairidzi vochema-chema nekusabudirira kwemusangano wainge wavimbiswa nehurumende kuti uchaitwa pakati pesvondo rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa yarangarira nhasi mutungamiri webato iri wekutanga vaMorgan Tsvangirai avakashaya gore rapera nechirwere chegomarara. Mudzimai wemushakabvu amai Elizabeth Tsvangirai vanonzi vasvima misodzi apo vasvika panzvimbo yanga ichiitirwa urongwa uhu. Vachitaura paurongwa uhu vachamisa vati pane humwe urongwa hwekurangarira vatsvangirai uchaitirwa kumusha kwavo kubuhera. Vachamisa vakurudzira nhengo dzeMDC pamwe chete nevana veZimbabwe kuti vafambe negwara rakatangwa navatsvangirai vachiri vapenyu kuitira kuti kuve neutongi hwejekerere munyika. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaburitsa mashoko padandemutande ravo reTwitter vachiremekedza vatsvangirai vachiti vaiva munhu akazvipira zvikuru pakusimudzira nyika yake uye pakurwira utongi hwejekerere. Naizvozvo vaMnangagwa vakurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vadhonze pamwe chete pakusimudzira nyika yavo. Tichiri panyaya yavatsvangirai, vanhu vakawanda vari muSouth Africa varangarira vatsvangirai avo vakashaya gore rapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazo pasina mitambo kana minamato yaitwa mukurangarira vatsvangirai mu South Africa, zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinogara mu South Africa hazvikanganwe basa guru rakaitwa navatsvangirai vachiri mupenyu. VaSox Chikwero avo vaive tsika nditsike navatsvangirai vanoti vatsvangirai vakarwa ndima yavo uyewo vakavadzidzisa kuti kuve mune zvematongerwo enyika hakusi kudza zvigaro.
Nasi izuva rakwanisa gore kubva musi wakatisiya vaMorgan Tsvangirai avo vaive murwiri mukuru wekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe, vatingati gamba rezvekugara zvakanaka kwevanhu muZimbabwe. Makarwa ndima yenyu save makatidzidzisa kuti kuve mune zvematengerwo enyika ndikuti iwe uone kudarika vamwe vese. Handi kuda zvigaro asi kuti kushandira vanhu veZimbabwe. Save tinokurangarirai nhasi. Maive mukoma wangu, maive mubatsiri wangu, maive mupi wemazano. Tairwa, taiseka asi taipedzisira tichigara pasi tichiwirirana. Fambai zvakanaka Save, muve nerugare. Chandokumbira ndechekuti mweya wenyu ngausasiya musangano uri wega. Rambai muchidzoka kumusangano mumweya kuitira kuti shuviro yenyu isakanganwe.
Vamunyaradzi shoko avo vari muhupoteri muSouth Africa vanoti ndemumwe vanhu vakashandiswa zvikuru nebato reZANU-PF asi vakabviswa muusungwa uhu navatsvangirai.
Chokutanga ndinoda kuyeuchidza vana veZimbabwe kuti isu vana vemwavofetedzwa nekukodzwa tiri vamwe vevana vakanga vachishandiswa zvakaipa nemusangano wakaipa kudai weZANU-PF kusvika tazokusvika pakugamuchira shoko rokuchinja, shoko rekubudirira, shoko rokubatana, shoko rerunyararo kubva kuna vaMorgan Tsvangirai. Zvinova zvakaita kuti tive tinoshandura maonero namafungiro tizosvika pakuti kwete, regai tiende tinobatana navanhu tishande pamwe chete nevane veZimbabwe.
Kanzera wemasvingo vaGodfrey Kurawone vanoti vatsvangirai munhu aida kuona Zimbabwe ichienderera mberi zvakanaka ine hutongi hwejekerere.
Isu vechidiki yemhuri MDC zuva ranhasi rakatikoshera zvikuru tichirangarira nokupemberera upenyu hwakararamwa negamba redhemokirasi vaMorgan Tsvangirai. Morgan Tsvangirai munhu aida kuona nyika ino ichienderera mberi zvakanaka. Morgan Tsvangirai munhu aida kuona vana veZimbabwe vachirarama vakafara. Munhu aida kuona vana veZimbabwe vachirarama munyika ino utongi hwejekerere. Saka nhasi tinorangarira tichirwadziwa pamwe chete nekuti takuvakatiita kuti hai vaMorgan Tsvangirai makanga matibatira basa zvakanaka. Makarwa kurwa kwenyu kwakanaka, chizororai murugare.
Nhengo yeMDC iri muhupoteri muSouth Africa vaEric Gono vanoti vacharamba vachirwira zvido zvavatsvangirai.
14 February izuva rinotirwadza, izuva rinosuwisa, izuva ratinorangarira upenyu hwababa Morgan Tsvangirai. Murume anga ane chivindi, murume anga ane kuzvipira, murume anga ane rudo, murume anga achirwira kodzero dzavana veZimbabwe. Isu sive chidiki vaimuteerera tichirwa pakasiya. Nhasi uno kutaura kutakuita kudai so ini Comrade Gono, organizing secretary weBulawayo Youth Assembly, ndikutaura kudai ndiri munyika yeupotero takatiza muZimbabwe tichitiza makarwe mushure mekunge hurumende yavamunangarwa yatsimbirira vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakasimuka vakaratidzira, asi mushure maizvozvo hurumende yakada kutya vana vayo. Ndosaka nhasi tichitaura dai tiso tiri munyika yeupetero, asi hatisi kuzomira kurwa nokuti baba vatsvangirai hondo yavakatanga tichaikunda ende tichaipedza sevana vechidiki veZimbabwe. Zororai murugare Sava.
Vatsvangirai vakarwara kwenguva refu nechirwere chegomarara vakashayikira muchipatara chemuJohannesburg musi wakukadzi 14 gore rapfuura. Vatsvangirai vakashaya vave nemakore makumi matanhatu nematanhatu. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaita musangano nhasi wekucherechedza gore idzva nevamiriri vedzimwe nyika pamwe nevakuru vakuru vemasangano akazvimirira anoshanda pasi rose. VaMnangagwa varumbidza maitirwo akaitwa sarudzo gore rapera vachiti sarudzo idzi dzakaitwa nenzira yaive yakajeka pasi rose richiona.
The successful holding of peaceful, democratic, transparent credible, free and fair harmonized general elections in July 2018, and a more open democratic environment heightened the aspirations and hopes of our people. It is in that spirit that we must continue to chart a better future for our country.
Vamunangagwa vaenderera mberi vachiti hurumende yavo ine urongwa hwekuvaka ukama nedzimwe nyika senzira yekuti nyika ifambire mberi, kunyange hazvo ukama uhu hwanga husina kumira zvakanaka munguva yekumashure.
My government adopted a robust engagement and re-engagement policy anchored on transactional economic diplomacy, through which we seek mutually beneficial relations with all nations despite previous misunderstandings and misgivings.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura pamusangano wavaita nevamiriri vedzimwe nyika. Vamunangagwa vataura vachida kuratidza kuti hurumende yavo ine gwara rakasiyana neravaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi 2017. Vamunangagwa vati musangano wavaita nhasi uyu ndewekutanga kunyanga hazvo vanga vari muhurumende kwemakore akawanda. Vakumbira ruregerero kana vakatadza kutevedza zvinotarisirwa pamisangano yakadai. Varairidzi ava vangavambomisa kuramwa mabasa mushure mwekunge vavimbiswa nehurumende kuti iri kutarisa zvichemo zvavo, vanoti vave kufunga kuramwa mabasa zvakare mushure mwekunge hurumende yaratidza kunge yave kukweva makumbo pazvivimbiso zvayo. Munyori musangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti hurumende kuburikidza negurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima yakanga yavavimbisa kuti vachasangana pakati pesvondo rino kuti vapedzese nhaurirano dzavakatanga svondo rapera, asi vanoti svondo rave kutopera pasina chaitwa. VaMajongwe vanoti vakanyorera kuhurumende vachiyeuchidza nezvemusangano uyu, asi kusvika pari nhasi havana kunzwa mhinduro, izvo zvave kuita kuti vafunge kuti vakatambiswa bhora risina mweya. Vanoti pamusoro pekudzokera mukurangwa mabasa, vari kurongawo kunyora tsamba inoenda kuparamende vachisvitsa zvichemo zvavo. Takundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuru yataita navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Hatina kumisa, takati timboti zororei ndichana, nekuti anozorora ndearuchasimudzira rwendo. Tikati pazvinguta patakasaspenda siraiki, takati timboti zororei. Paive paitika mhingampini dzakawanda, varaidzi vanga vakuzvikitimaizwa, panga pane mashoko akawanda, saka takati ngatimbodzokere kumashure tiongorore kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei. Ndokuchizosangana naminista nemakurukota evamwe hurumende nevakuru vepublic service commission ndokuwirirana kuti yasangana svondo rino, asi nhasi wachina musangano usati waitwa. Zvinova chinhu zvinoratidza kuti zvese zvakaitwa izvi zvakaitwa in bad faith. Government haina kuita zvinhu zvese zvaita in good faith. Chavaita kuti vanhu vadzokere kuzvikoro vaite international image recorrect kuna kuti vanzi kuzvibarwa zvinhu zvakanaka, asi vachiratidza kuti vakatikanganisira zvinhu zvedu. Nhaurirano dzacho hazisati dzaitwa, asi tsamba takanyora tivareuchidza kuti zvatakawirirana zviya ngatiite izvozvo.
Saka matanho amakutora ndeapi? Tichiona kuti nhasi musi wechina svondo ratopera iri.
Chiripo ndechekuti hapana chinonetsa. Kana tikanzi ngatisangane nhasi natikovhu yeemu kana natuyeemu, tinosangana. Nepamusana pekuti isu tiri vanhu vanoti any time tinogona kusangana totsvaga solution, nekuti chiripo ndechekuti tiwane solution. Chekutanga ndechekuti taakuchisangana semasangano ese. Ndofunga kuti panopera zuva ramasi ndichanganda kurudzira masangano ese kuti tisangane mangwana. Kana takwanisa kudaro tochiratidza hurumende yedu, kana rondo ruya rwakanga chambozororera panapa tongorusimudzira futi kubva Monday kana Tuesday kuenda mberi. Nepamusana pekuti chiripo ndechekuti hurumende yaakuda kuti vashandi vapandukire maunion. Nepamusana pekuti vanhu vanenge vaine masystems ari correct avanogona kuabhuza. Enazvo vashandi vakawanda vakuti maunion akatitengesa, asi hapana ari kutaridza kuti chokwadi chekuti dai tisina kumira ipapo apo vanhu vakawanda vangadai vatodzingwa kumabasa.
Asi hurumende iri kuteverawo here zvivimbiso zvayakakupai pamakambogara pasi svondo rapera?
So far hapana kana chimwe chete tataona. Ndozvari kutaura kuti vanga vachiita zvinhu zvinhu very bad faith. They did everything in bad faith. ende kuratidza kuti havasi serious, they've ignored us completely. Hapana kana effort yekumbotiunganidza kuti vavedu vezvi zvakabira papi takadii takadii. Nepamberi kuti aida kuti vanhu vararidza kudzokera kuchikoro, varedzi vadzokera kuchikoro vakutiva zvikitimaidza vari ikoko. Kunotsidzirwa nemaofisero vari kuotsidzirwa, kunotsidzirwa nemaiti vari kutsidzirwa nemaiti. Kuri kufambwa muzvikoro nemota dzisina manhamba pureti vari kufamba, kureva kuti ticha ndiye atoparumana nzombe, kuti uku ane nhamo, uku ari kudzvanyirirwa.
Mi mune tarisiro here yekuti munge muchienda kune mamwe mapazi ehurumende akaita sebazi rezvashandi?
Iye nezvi takatavirirana kuti tanyora tsamba dzinoenda kupalamendi. Nepamukiramo tobhiliva kuti parliament is a very necessary and critical arm yekuti panenge pachiitika zvese zviri kuitika izvi. Tikadiwa kupalamendi vagona kunzwisisa zvatiri kutaura. Nepamukana pe kuti zvabuda pachena kuti nyaya iyo haigona kungodhiliwa nepublic service naminista chete. Iri todova mumakokota ehurumende kuti apindire. Nepamusana pekuti tatraya kuexecutive zvaramba, takuda kuenda kulegislature, tikabva ipapo tienda kujudiciary.
Vanga vari munyori wesangano reptuz varaymond Majongwe vari parunhare muHarare nestudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachitaura nevatori venhau nhasi muKhartoum kuSudan, vari kuratidzira vati vacharamba vachiratidzira kudzamara mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir vabviswa pachigaro. Vanhu vana vaurayiwa nhasi muNigeria uye vanhu vasingazivikanwe kuti vangani vakapambwa mukurwiswa kwaitwa neBoko Haram. Motokari dzanga dzakatakura gavhana wedunhu reBono vaKashim Shettima avapunyuka vasina kukuvara. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nebato ravo reZANU-PF vari kushoropodzwa nevanhu vakawanda vachipomerwa mhosva yekunyepera vanhu kumusangano uchangopera kuitwa kuEthiopia weAfrican Union kuti hapana vanhu vakaurayiwa, kurohwa kana kubhinywa nemauto munguva yemhirizhonga yakaitika mwedzi wapera. Vachitaura nenhepfenyuro yeFrance 24 vari kumucheto kwemusangano uyu, vaMnangagwa vakati kana paine vanhu vakabatwa chibharo, kurohwa kana kuurayirwa hama dzavo, ngavabude pachena kuburikidza nekuenda kumapurisa ari pedyo navo kana kuti kuenda kumakereke ari pedyo navo kana vatya kuenda kumapurisa. Nekuda kwekushungurudzwa kwevanhu uku, nyika dzinosanganisira America dzakakurudzira hurumende kuti itore matano ekumisa kushungurudzwa kwevanhu uye kuti mauto abviswe mumigwagwa. Nyika idzi dziri kukurudzirawo kuti vese vane chekuita nekugadzikana kwenyika vaite nhaurirano dzinokokerwa nevanhu vasina kwavakarerekera. Vanhu vanosvika gumi nevanomwe vanonzi vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti mauto mumhirizhonga iyi, vakawanda vakakuvadzwa, vamwe vanodarika chiuru vakasungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume pamwe nevechidiki veZANU-PF vari kudivi rekubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoti kudii nekuramba kuri kuita mutungamiri wenyika kuti hapana vanhu vakaurayiwa kana kubatwa chibharo nekushungurudzwa, asi ipo pachinzi pane umbo hwakawanda.
Chekutanga, vajonga akatemiri nevakateerera vose, ndinoda kuti nditaure izvo ndichiti taita dambudziko muno munyika yedu yeZimbabwe. Dambudziko iri riri pakuti tine vanhu vanofunga kuti ivo kana kuti vane muono wekuti kana vakasangana nedambudziko ravasangana naro, ringava rekurepwa ikoko kana kuti kurohwa, havaende kunomhanyara kumainstitutions ehurumende anosanganisira mapurisa kuti ndo zvatasangana nazvo izvi, asi vanomanya kune vatinoti ma-non-government organizations. But tiseri tichiziva hedu kuti pamashandiro avo chaivo chaivo asi ma-non-government organizations, asi kuti zvipoka zvinoshandiswa nebato rinopikisa remuZimbabwe zvinova zvinopuwa mari kunyika dzokunze kuti zvikonzerese mhirizhonga nekutaura zvakashata nekukonzeresa mhara patsitsitsi nemhirizhonga munyika yeZimbabwe. Chii chinosaka kuti munhu anoti abatwa chibharo asi haaendi kumapurisa?
muna ano tabata chivaro, hai ndi kumachechi, kana kutaka umwe munhu ano zvichingisa kwaari, angava murume wake, kana kukazi opa next door. Chero kuna madzibaba munozama na madzibaba wandisa muno mzibabu muno muti wega wega urumata windi muno unotorene kereke ilipo. Hapana kana kuwano kwanza kuenda kuno mangara. Aswano mirira kuti mtori wena uu anoshandira ku BBC, ako kila ndeke kubai koko. Kusika hako zivataka, muno mshure mema awa anukwanta kuita makumimana, lema 48 hours, anga ato vakula ndani, ato wawa anakuta wando waka repa, waka unga na vese kuita zokundi wainzi kana waka repa, wanzi, endai panamba ya kati mchasanga na nemutori we nao, wechurungu, achaone wabitu wongoro na nyaya zenye papu. Zunu zisinga tende se kichero neoka stari tao, taka imi munoda kutu urumende ye Zimbabwe, ya wamu nangakwa. Iko zote zeshu wakune vandu waka repa, iyo isinga zivi vandu vati waka repa, mevi kuzoku ngoje toku kitungiza ye ya rukutu wa rukutu waka repa, sata wongoro wanya yake. Asi, vanguvosa watingati waka repa sei vasinyako waka no mangara.
Wamafume.
Yaya ilipo ndiyo kuti kana unuru mutunga miri wenyika, haumanyi kumperi. Uchiti zawa stage managed. Unoti nyayanga ei ungoroku. President we munu wesi mukutaura. Kana pakane zvakaitika kumadzimai, nokuti isusu senyika hatingawani makomborero kana tichisungurudza vana mai vedu, tichisungurudza madzimai. Kuri kuti vashungurudzika, tinofanirwa kugadzira environment yekuti vataure nyaya yavo. Hamanyiri sevatungamiri kuti muti ari kunyepa usati wamuona. Kana kuti vaita stage managed usati waongorora. Vanhu vakapindirwa nemapurisa acho iwavo, nemavanoti mauto, nevamwe vakawanda wanda vanga vari mayouth vakapinda mumamita, vakafamba vachiita zvavaiita, vakakanganisa madzimai evanhu. Izvi zvinhu zvinoshungurudza nyika, zvinoshungurudza pasi rese, nokuti repu icrime yakakura, and kuti muishandise munyaya dzepolitics munokonzeresa kuti nyika ive nezita rakaipa, munokonzeresa vanhu kuti vave nehasha dzisingaperi, munokonzeresa kuti nyika isvoorese. Kwese kudenga kuna Mwari ndidzimu yedu haisi yakakomborera nyika yakadaro. Kuri kuti madzimai ataura zvakadaro, tinofanirwa kuongorora nyaya iyoyo pajekerere.
Toenda kuna vamugwadi, kunyaya yevanhu vakaurayiwa.
Panyaya iyoyo kupa kuvanhu yamuri kutaura kuti kune vanhu vakafa. Nyaya iripo ndeyo kuti tikaongorora zvinhu zvakaitika paya zvakafanana nazvo zvakare nezvakaitika musi wa One Oak. Munyika medu munomo vamafume vangawirirana zvavo nemi. Kuti of course zvombo zvizhinji zvinosanganisira na kuti zviri kuhurumende, asi tine nhubuwo nenyanya dzinova dzinowanikwa mumapato akasiyana siyana. Handiti ose chero noku MDC kwacho variko vanowana mukana wokuwana futi idzodzo, dzinoda kuti dziongororwe vajonga kandemiri tisati takungurudza kuti aiwa masoja akapfura vanhu akauraya kana kuti mapurisa akapfura vanhu akauraya.
Chiripo ipo ndechekuti makuva takamaona vachamisa vakashanyirawo vakati okuungwiza kumbare nekupi vakashaika panguva dzakasiyana siyana.
Vamugwadi, tiri kuona nyika dzekunze zvakaita sana America iri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano pakati peMDC neZANU PF, uye kukurudzira kuti mauto abviswe mumigwagwa, kushungurudzwa kwavanhu kumiswe. Zvinhu izvozvi mungaona here zvichiita kuti zvinokwanisa kuti zviwedzere nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano? Vamugwadi.
Tari kutaura zvakanaka nguva yese vajonga kandemira, asi pamangotaura pakuti America demamuchindiona hasha dzangu dzatubuka, asi regai ndingotaura mashoko mashoma ndichiti nyika inonzi United States of America haina zvainokwanisa kutaura kana kubufura panyaya dzemuZimbabwe, because ndohonzeni, ndo mara patetesi yakonzeresa mhirishonga muno, ndo inofanda vanhu vanokonzeresa mhirishonga, ndo inofanda kupokana kwevanhu muno, ndo inopa vanhu mari kuti vanhu vagare vachirwisana nehurumende yavo, ndo inopa vanhu mari kuti vanhu vagare vachisokodedzana muno imomo. America ndo yakaita zvirango zveupfumi munyika ino yeZimbabwe kuti ZANU PF ibude masimba, MDC ipinde masimba, muitike regime change kana kuchinjwa kwehurumende isiri pamutemo, ndo inokonzeresa zvese izvozvo. Iyo inoda kutiudza zvekutaurirana zvatakatanga kutaura toga isu vamunangagwa titaura kuti ngatitaurirane ipite dialogue. Iyi vakuda kutiudza isu ngatitaurirane, takambovaudza here kuti vaitaurirane ikoko? Tinambo zvaanonzi akaba maelection, takambovaudza here kuti gadzirai nyaya yenyu dzakadaiwo?
Vamakumadi murai tinzwe, vamugwadi kupai vamurukana.
Tinyaragwadi makutaurira mabvita vamugadi takwava nenyu kuti zvekwava nenyu dispensation imakutaura
sekutiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kune vechidiki vezano PF vari kudivire kuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa zuva reValentine. Panguva iyo munyika vanhu vasiri kuratidzana rudo nepamusana pemiono yakasiyana siyana munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekuchikorwa kwekodzero dzevanhu uye nerangariro yekushaika kwemuchakabvu. Morgan Tsvangirai vaive mutungamiri weMDC wekutanga. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Zita rangu ndonzi Albert Nyarugwe, ndinoita zvekufadza vanhu, ndinoita zvecomedy zvemaskits ndichiri kutanga.
Saka munoroona sei zuva ranhasi reValentine?
Zuva reValentine zuva rakakosha because ndozuva rekuti munhu wese anenge achifunga zverudo and izuva rekuti vanhu vanodanana vanenge vachipanana zvipo and chinhu chakanaka.
Asika tinoona kuti vanhu munyika pari zvino vari kutarisana nematambudziko akawanda, mari iri kushayikwa, zvekudya zviri kudhura, mafuta ari kushayikwa. Saka rudo ungaruratidze sei pakadai?
Chero zvinhu zvichishayika, mafuta and zvamataura zvimwe zvese, uchaenda kune mudiwa wako and mukafunga zviri kunetsa, matambudziko atiri kusangana nawo, munotanga kunetsana mumba. Saka zvakanaka kuti munongoonana, vadiwa mudanane.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Hello.
Tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndinonzi Fred Spear ndemuZimbabwe.
Taurai tinzwe mukoma.
Zvanga nhasi rati siyanei paValentine's Day dam. Chapa kuti chisiyane ndezvekuti taka last year musi wa14 February 2018 saka shaikirwa negamba rinova ndiro vaMorgan Richard Tsvangirai. Anga murume ane rudo. Saka taona ini ndaona zvakakodzera kuti ndidedicated zvanga nhasi pane kurangara vaMorgan Tsvangirai nekuselebreta life yavo. Haisi umungazvitaita maona kuti no munhu anga ane rudo abva atorwa futi naMwari musi zuva rerudo. Saka unozoona kuti akapinda maoko aMwari chaicho mwaka akapindamo mwaka akatora musi werudo semunhu anga ane rudo. Akadzidzisa zvakawanda, aifaitira demokirasi kuti munhu anga ane Zimbabwe ndiye demokirasi. Zuva nhasi tatomboenda kunorangara kushowground ofu.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nezvezuva reValentine's Day, takanangana nezviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318.
Andi kutamba makasa kare kangu ndaira kasha kusikira mvura yakasa zvangu vabata vabata kugomera kukwira makasa mwenje kubaka baka umbarume ndakakata matembere zvanza ndibata kunodiwa haga mukasa yeta chinja mubaka kunodiwa haga mukasa matembere zvanza ndibata kunodiwa haga mukasa yeta chinja mubaka kunodiwa haga mukasa vagomana munoda kufaraniswere mafambiro edu kupiko vasikana munoda kutambaniswere mafambiro edu kupiko tirikukwira manera handichada kunanaira ndini ndakaisimusa kuma inondigedeka yakatangira zengesa ikabudira kumbosa pasi vanivesa namwari dzani
Nzwisa yekambo ndinda mubata kubva kuna Ja Praiser akachiuya kwamuri kubva kuna Studio 7 musi weValentine's Day. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai vanorangarirwa muHarare nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita musangano nevamiriri vedzimwe nyika. Varairidzi vochema-chema nekusabudirira kwemusangano wavainge vavimbiswa nehurumende. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tinokupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA ndebele.